Mangwana nakanaka vatereri tinosangana zvekare mangwana nehanhasi uri musi wechitatu ndira 22 2020. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Chirongwa ichi chiri kubuda live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti nezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Murayiridzi akaratidzira nevana veNjube High School nemusi wemuvhuro anotiza munyika. Sangano revana chiremba vemuzvipatara zvehurumende rinokurudzira nhengo dzaro kuti dzitambire kukurudziro iri kuitwa nekambani yeHigher Life yekuti vana chiremba vari kuramwa mabasa vadzokere kumabasa. Semazuva ose tichanzwa mameseji enyu amatumira kustudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Murayiridzi weNjube High School kuBulawayo anonzi akaratidzira nevana vechikoro pamusoro pekukwidzwa kwemari yedzidzo uye neushoma hwemari inotambiriswa varayiridzi vaBrian Mutsiba vatiza muZimbabwe. VaMutsiba vaudza Gibbs Dube weStudio 7 kuti havasisiri muZimbabwe mushure mekutiza vavanoti vasori vakange vachivatsvaga pachikoro nekumba kwavo. VaMutsiba havana kutaura kuti vari kupi.
Hai, ndakajoina vana sazvaisaita kuti ndiregere kuona ndisiregera vana vachibuda vari vega vakasemutsidzisi semubereki vatavarika ndi kuti nipi nevana nokuti chavaichemera neno ndakachiona kuti chine kodzero kana kuti chinhu chine musoro.
Iye zvino watotiza kuZimbabwe, chii chakakonzera kuti utize?
Nguva yatakabuda nevana takati todzoka ndakaona pava nemapurisa, asi zvakare pakaita mapresident's office, pakaita military intelligence, pakaita president's intelligence. Saka ini ndakashaya kuti kana kuti ukatyamadza kuti maagencies awa chii changa kutsvaga. Raiti yaifanwa kunditsvaga i-law and kana ndaona paita mainstrument awegovernment ndatoti aiwa ndabva ndatyira upenyu hwangu ndati ndanimbotiza.
Ausadzokere kuZimbabwe?
Kana government iripo kuva kwacho kunotyisa.
Urikufunga kuti uri safe pauri ipapo?
Tinonyatsoziva kuti vanhu vegovernment kana vadavo kukutevera vanokutevera. Handitomboitrustive nekuvanzei saka kuti nditi ndiri totally safe. Aiwa, ndiri totally safe.
Murayiridzi weNjube High School vaBrian Mutsiba vachitaura parunhare naGibbs Dube weStudio 7. Sangano rinomirira vana chiremba vemuzvipatara zvehurumende reZimbabwe Hospital Doctors Association riri kukurudzira nhengo dzaro kuti dzitambire kurudziro iri kuitwa nekambani yeHigher Life yekuti vana chiremba vari kuramwa mabasa vadzokere kumabasa. Higher Life, iyo iri pasi pekambani yeEconet, yakazvipira kupa vana chiremba ava mari dziri pakati pemadhora emunyika zviuru zvishanu nemadhora zviuru gumi pamwedzi kwemwedzi mitanhatu kuitira kuti vakwanise kubatsirika vachidzokera kumabasa kana kuchikoro kuti vakwanise kupedza zvidzidzo zvavo. Higher Life yakatanga kuisa urongwa uhu gore rapera, asi zvinonzi kusvika pari zvino vana chiremba mazana matatu ndivo chete vakanyorera kupinda muchirongwa ichi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 naDr Tawanda Zvakada, vanove mutauriri wesangano ravana chiremba.
Tikangoti pane mwedzi 4 tisina kunge tawirirana na employer wedu, tazoonawo veHigher Life vafunga kunge vachibatsirawo machiremba ose. Saka vabudisa nhasiyo kuti vanenge vachida ngavange vachiuya vachiapply. Saisa tichikurudzira mamembers vedu kuti ange achinoapply vange tichidzokera pamabasa vari mutraining vange vachipedzisawo training dzavo. Zvakawanda zvinokurukurwa vanhu vaya pamabasa vachipedzisa training dzavo. So vanga vedonzo pagwaro ratabudise.
Saka chii chiri kunyorerwa navana chiremba kunyorera basa patsva here kwavari kuita kuforera basa patsva here?
Tuka kwa player kuma player for wildlife kune yavanoti yo fellowship training yavo vari kuti yo vanenge vachinzwa kuida vachiwira nazvo vakasununguka kunge vanga vachiapply vanga vachibatsirikana panguva yavakatara iyo.
Dzidziso iri kupiwa nehigher life inozobatsira vana chiremba nemutoo upi?
Dzidziso haisinge ichipiwa nehigher life asi kuti nana chiremba vari pamabasa asi pamabasa pavara vanenge vari pane yatinoti training kana kuti vachipedzisa yavanoti yo intensive. Saka nemamire anga akaita zvinhu panga pasina training yakanga iripo kuti machiremba anga achipedzisa vanhu vemaspecialist nevari maintenship kuti vange vachizoenge vachipedzisa intenship yavo kunge vachizova nemalicense avo ekuti vange vachipractisa pachavo vega. Patraining yese iyi yanga yakamira nokuda kwekuti machiremba vanga vasina mari dzekudzokedza kumabasa. Saka hai life vakazoona iyo zvakakodzera kunge vachibatsira kune vari kuda kunge vachidzokera pamabasa vachipedzisa training dzavo mabasa achiendera mberi chipatara chichikwanisa kubatsirawo varwere.
Saka tingati urongwa uhu hwakanangana navana chiremba vanga vachiri kuita zvidzidzo zvavo?
Urongwa uhu hwakanangana nemachiremba ose nokuda kwekuti iyo machiremba anga achiita zvidzidzo zvavo vane vanovadzidzisa vanokwanisa kunge vachibatsiridzwawo. Saka kuti pange pane training inoenderera mberi panoda kunge pane nemudzidzisi. Ndosaka nehigher life vakubatsirayo vanhu vose machiremba ose anoshanda mumagovernment hospitals nokuda kwekuti ndo mune vanokombisitwa training vanhu vari pamabasa vachipedza vangachiita maspecialist vamwe vachipedzawo vachiita machiremba anokwanisa.
Sangano renyu nehurumende panyaya dzemashandiro nemihoro yevana chiremba?
Pari zvino panga pasina nhau vanhu vangachiripo vatemachiremba nehurumende zvinhu zvanhu zvakangomira vatakange takasiya last year.
Mutauriri weZimbabwe Hospital Doctors Association Dr. Tawanda Shaki weStudio 7. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi ichishanda nesangano reLabour and Economic Development Institute Dr. Prosper Chitambara vanoti kumbogadzikana zvishoma kwaita dhora remuZimbabwe zvichienzaniswa nerekuAmerica hazvore kuti zvicharamba zvakadaro sezvo vari kuda mari yekunze vange vari vashoma nekumbovharwa kwakaitawa maindastiri pazororo rekisimisi negore dzva.
Normal demand yeforeign currency inowanzoita ichierera gore ravinopera uye gore richitanga kudai nekuti business activity inozopika as the year as we move on into the year. Saka zvinhu zvakadarisa zvinogona kuitika hatizivi kuti zviri sustainable to what extent nekuti hazvisi anchored on nyaya dzeincrease in production. Munozova gore ra even gore rapera negore ratatarisana naro iri vamwe varitoti economy yedu icharamba ichidonha nezvikonzero zvakawanda. Saka istability yauya but haistability rikonzerwa nekuti pane vast improvement in foreign exchange munyika or an improvement in production. Zvinhu zvakatatotiome saka stability iri kunyakonzerwa nenyaya yedemand moderation yedemand for foreign direct.
Totarisa iyo mari yacho mumabhanga pane zvachinja here?
Hazinge hapana zvati zvanyanya kuchinja makiyo achiringooneka pano nepapo although hurumende yakambotaura kuti irida in terms of availability yecash hapana chati chanyanya kuimprova maonero atiri kuita.
Semaonero enyu pangadiwe mari yakawanda zvakadii kuti dambudziko iri ripere?
Dambudziko iri maonero angu inini haisi nyaya yekungoisa mari nekuti makaramba muchiisawo mari musystem zvinokonzeresa nyaya yeinflation. Makaona inflation muZimbabwe nyaya chinyanya kukonzereswa ne high money supply growth neparallel market activities. Chekutangisa nyaya yediscipline kuti government inofanira lead within its means. Nyaya yefinancial discipline, fiscal discipline takwanisa kulead within our means zvinounzawo zvakareve neconfidence. Chechipiri inyaya yemakey reforms, mainstitutional reforms akaita semaparastate awo akaita semaanti-corruption reform think those in the minutes are kosha to sing as Shifana Kuti expedite well, expediting those Makima doing business reform. Magona doing business environment is very, very challenging. Wongu Bamba is my improvements, Parone Papa. But in the infrastructure, in the gates, in the policy, my risk, my policy reversal, in the other set, my family of my business. Very as much fun of that risk. Many are going to print a mari, but production is through Kuira, Zmira, Zmira, through inflation.
Ko, you, my Miraketa Zin, Yazes, Matungi, Wenika, and Okangan, so say Yazes of Fumi.
E kazinzi kana politics ziri poisonous sezvazviri kuti mapoliticians haasikuwirirana hapana harmony zvino increase inonzi pachirungu country risk factor or political risk premium saka kana muekonomy mine political a bit of political instability and political instability yemuno munogona kukonzereswa zvakare nekusagadzikana kwako kwakaita mamiriro ezvoupfumi saka zvinoita kuti zvive more expensive to do business or even for Zimbabwe as a country to borrow, or even for businesses in Zimbabwe, kuti wangu achikwereta mari pamisika maglobal financial markets.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vange vari parunhare muHarare na Blessing Zulu West Studio 7. Kunyange hazvo mutungamiri weZANU-PF Emmerson Mnangagwa vakanyorera nhengo dzepamusoro dzebato ravo reZANU-PF mudunhu reMashonaland West kuti vaimbove gurukota rehurumende amai Prisca Mfumira vanodzingwa mubato nevanhu vakavasarudza. Nyaya yavo haina kutaurwa nezvayo pamusangano wakaitwa muChinoi neZuro. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mutsamba yakanyorwa naMnangagwa yakaziviswa kunhengo dzeProvincial Executive Committee kana kuti PEC pamusangano wakaitirwa pamahofisi edunhu neZuro. VaMnangagwa vakati ivo vakaita pavo vakapedza nekubvisa amai Mfumira pazvigaro zvekuva gurukota nekuve nhengo yePolitibiro. VaMnangagwa vakati vanhu vakasarudza amai Mfumira ndivo vanovabvisa pazvinzvimbo zvekuve nhengo yeCentral Committee neyeUsenator. Amai Mfumira vakadzingwa muPolitibiro nekuve gurukota rehurumende navaMnangagwa mushure mekunge vasungwa vachipomerwa mhosva dzewori. Kunyange Studio 7 yakaona tsamba iyi, nyaya yaamai Mfumira haina kukandwa mudariro. Sachigaro weZANU-PF mudunhu iri vaziyambe ziyambi vati havana kutaura nezvenyaya yaamai Mfumira.
Nasi, nasi tatingwe tikadzira program yeDA. Hatina kumbotaura nezvazvo nasi.
Imwe nyaya yakachiriridza pamusangano waNezuro ndeyekusarudza nhengo ichakwikwidza musarudzo yeby-election muward 2 muChegutu. Zvinonzi nhengo dzekuChegutu dzakauya dzakatosarudza munhu wadzo, asi vaziyambe vanoti musangano waNezuro wazobvumirana kuti paitwe sarudzo dzemaprimary.
We are following the normal procedure.
Sarudzo dzemuward 2 dziri kuitwa mushure mekufa kwakanzura aimirira wadi iyi amai Memory Banda veMDC Alliance avo vakashaya mwedzi wapera. Nyanzvi inoona nezvematongerwo enyika muChinoi vaJohn Marava vanoti ZANU-PF inofanirwa kuve nemutemo unoita kuti munhu anoita zveora adzingwe nekukurumidza uye zvisinganetse.
Ndonange ZANU-PF inofanira kusimbisa mutemo yayo yemembership. Nokutizo kana munhu akatange Prisca Mfumira owanikwa achiri member weZANU, iwo vaMnangagwa vari kutanzo ngatibvisei corruption. Zvoratidza kuti mitemo yavo yemembership yainonyatsosimba, nokuti kuri kunzi mitemo yavo yakasimba. Vaifanira kuti munhu anenge abatwa ane mhosva kana ane nyaya dziri kumatare ari kupomerwa mhosva dzecorruption anofanira kutodzingwa mupati nekukurumidza munhu iyeye.
Musangano waNezuro wePEC ndiwo wekutanga gore rino uye wakazeya gwara richatora bato reZANU-PF mudunhu gore rino. Ndakamira Studio 7 muChinoi, ndini Nunurai Jena.
Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Mu Daily News mune nyaya pamusoro pekuratidzira kwakaitwa nevana vechikoro veJuve High School muBulawayo. MuDaily News mekare mutauriri wavamunangagwa vaGeorge Salamba vanoramba kuti pane kusawirirana pakati pavamunangagwa nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga. MuNewsday mune mazita evanhu ve MuNewsday mune mazita evamwe vevanhu vakasvira mutsaona yekuOdzi nemusi wemugovera. MuChronicle mune nyaya inoti dare repamusoro redzimhosva reSupreme Court ratonga kuti zvikwereti zvakaitwa nemadhora ekuAmerica zvinogona kubhadharwa nemadhora emunyika zvichienzaniswa kuti dhora rimwe reAmerica rine uremu hwedhora rimwe reZimbabwe. MuHerald mune nyaya inoti mapurisa vavhara mugodhi wegoridhe weJambo Mine kumaZoe pamusoro pemhirizhonga iri kukonzerwa neuwandu hwevanhu vabva kwakasiyana siyana kuzochera goridhe. Yasvika nguva muchirongwa chino yatinokoka vateereri veStudio 7 kuti vataure vega zviri mupfungwa dzavo.
Mazwerazei, vashamariri mose vepaStudio 7. Ini zita rangu ndonzi Rickson, ndiripa Jobek. Zota roni pa msana pewe Zanu Pivu. Mazona zaituwa ni Zanu Pivu kaisu, kuti yaa. Marima zikutumirwa nemadhona dzidzi kuti dzibatsire nyika, dzibatsire vanhu kushupika, dzibatsire zvakawanda wanda muZimbabwe. Iwa kunotenga chindege chakaora kuMalaysia. Wakwane chindege chakaora, imari dzemadhona idzodziye kudzakadzi dzibatsire munyika yeZimbabwe, dzakunotengwa chindege chakaora. Zvadokwa. But iwa rutenga motikari nyowani. Nyowani, zvikakarara zvemotikari. Asi vari kunoteka chindege chakaora kuMalaysia. Charaswa kuningirini kuScrapyard. Chakunonhongwa kuScrapyard kuya nacho kuZimbabwe. Zvado.
Mashoko akaturwa naPresident wevanhu, President wenyika, President akavhoterwa akanaka. Mashoko anobatika. Asi pano wani pandaona zvangu inini pachati nese pavati mademo 2020 uno achawandisa. Ipapapa ndifunga kuti panoita zvakanaka. Why? Just because masoja nemapurisa ari munyika nditika ari muZimbabwe ndezanu pfefu asi venyika. Vanofanira kunge vachichengetedza runyararo munyika ndovanondokonzera mhirizhonga munyika. Saka hazvina kumira musha. Kuzoita ana Monica Mutsvangwa ungatinyaso vanhu vese vakateerera paStudio 7 kuti tatenga ndege gore rino taita chine musoro. Chei? Vanoenda kunze kwenyika kwacho ndiani? Imi kam kunofashura mari dzamuri kuba idzodzo. Muzvipatara zvira manesi ari kuramwa mabasa, maticha ari kuramwa mabasa. Hamuzviona muna kana basa nazvo izvozvo. Venyu vanodzidzaka kunze kwenyika vanodzidza kuchikoro zvakanaka. Zvisinei hazvo, nguva ichakwana. Nguva inokwana ichazovawo nhoroondo kunemi. Munotonga nedemo uye munozvisamidza pazvigaro kudaro ikoko. Mwari achaita kuda kwake. Ini ndetwa zvangu Edu Muzirini paSouth Africa.
Mangwanani akanaka vashamarari veStudio 7. Kwakadii kwese kwamuri kwamuri, tinofara nenhau dzamunotipa. Ini ndinoitwa Stole, ndiri kuno kuWestern Cape. Ndinofara nenhau dzamuri kutipa, ndoda kumhorosa mhuri yangu kumusha uko kuBurkinafu. Munofara here mese nemakorokoto negoredzwa nevetinonamata nawo vese makorokoto egoredzwa, uye tichifara nemusangano waitwa nhasi navachamisa vatenderwa kuti vaite musangano wavo vairambidzwa nguva dzese nemapurisa, zvichireve kuti zvine agenda yakanaka ya2020 sona iyewo. Saka todo kuzvitenda nemashoko atapakurirwa anotigutsa President wevanhu, President watinofarira. Dai Mwari vakamuitire zvakanaka, ndo munhu tototarisira kuti uchasunungura nyika yeZimbabwe, sezvo patiri pacho pakaoma. Nzara, vipfuyo zviri kupera neandrax. mbavha dzichibawo saka zvinhu zvacho hazvina kumira zvakanaka tinotenda nemanzwi iwayo andataura mashoma iwowo garai muchitipa nhau idzodzo tinotenda chaizvo
mangwanani akanaka vashamarari vestudio 7 nevateereri vestudio 7 ndokutendai nechirongwa chamuri kutiitira kuti tizive kuti chii chiri kuitika ndoda hangu kutaura pamusoro penyika yedu mamiriro yakaita vachamisa vari kuzama kuti kudai ingavhurika but yeshu handioni kwazvichanyasa kuenda zvoda kuti vatoramba vakashinga vasi zvingada zvingaita zviri nani pakushinga kwavari kuita kuti pavakatsika ipapo havasi kuchinja chinja serwaivhi zvokuti vezanu pf kuona kwangu pamafungiro angu hangana kuti ndizvo vari kuda kuita zvakaita tsvangirai zviya kuti akaona akamunyengerera nyengerera akauya zvikaita zviri nani vakasanganisa musoro pamwe chete nyika ikabudirira payakabuda kubva mumadhaka isati aisa kubuda pavakaona kuti tainge tatobhururuka tanaka ndo paakadaka kumuda kumudzinga kuti zvanga zvanaka saka nemagariro avo chamisa chero akatenda kuti aende kuti vabatirirane nyika ibude mairi asina kutungamirira vari ivo vari vezanu pf hakuna kwatiri kuenda tiri kudzoka futi from the
masura seyona vablessing zulu muri ikoko kuwashington ikoko zviri kuitika kunoku zvinhu zvacho zvaoma zviri kuitika kunoku zvaoma dei paikwanisika kuti shuwa vambopawo vamwe mukana ivo vezanu pf vambopawo mdc kuti imbotongawo mukana ndowakakosha kungopanana kumboona kuti zvinenge zvakamira sei nokuti yei tarwadziwa vana vezimbabwe vadziwa dai vangopanana mukana chete vasiyana nezvekurovana zvose vomboita zvokuti vambopananawo kuti uyo vambotongawo vomboona kuti masimba akamira sei pano kurovana kana kunyombana kana kuita sei zvakakosha kushandira pamwe kuti nyika ibudirire tatenda
studio 7 inokupai mukana wekutaura zvamunofunga zvamunenge mataura hazvirevi kuti mashoko abva kuno kustudio 7 isu hatina kwatakarerekera saka munofungei iyi inguva yenyu tinokukurudzirai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tombotarisa zviri kuitika kune dzimwe nyika dare redzimhosva mukinya rapa mvumo kumapurisa anochengetedza nyika kuti varambe vakavharira varume vashanu vanofungidzirwa kuve varwi vanopfurikidza mwero vanosanganisa zvizvarwa zvesomalia zvitatu chizvarwa cheamerica chimwe chete nemutyairi wemotikari yavo ari chizvarwa chekenya kutongwa kwemutungamiri weamerica vadonald trump kwakatanga zvine mutsindo nemusi wechipiri mudare guru reparamende kana kuti senate iyo yakatanga nekukakavadzana pamusoro pemitemo negwara rinofanirwa kutevedzwa mukutonga vatrump uye vachikakavadzana zvekare pamusoro pekuti mutungamiriri wenyika anofanirwa kutongeswa here muchikamu chino tinotarisa zvaitika muamerica vamwe vakuru vemabhizimisi muzimbabwe vari nhengo dzesangano receo africa round table vari muamerica kuita hurukuro nevana muzvemabhizimisi nemakambani muamerica kuti kudzidzana nekudzidzisana kurambe kuchiitwa pakati pemakambani emuafrica neayo emuamerica vari kutungamirira chikwata chevana muzvemabhizimisi ava vakipson kundani vanoti vakasvika muamerica nechikwata chevana muzvina bhizimisi vanoita gumi nevaviri uye vachaenda kumaguta mazhinji muamerica tabata vagundani kuti tinzwe zvizhinji
tauya seceo africa round table inova organization yemaceos muzimbabwe nenyika dzakakomberedza zimbabwe dzinoexposa maleaders emacompanies kumaglobal opportunities so iyi isecond visit yedu to the united states and tine delegation of about 12 executives varikutsvaga opportunities in terms of funding, technology transfer, ma markets in ma sectors akasiyana siyana, which include agriculture, mining, tourism, insurance, and so forth.
Chinangwa chekushanya uku ndechei?
Tauya kuti tizosangana noku expose but opportunities available in the US, here in DC, and also in the Silicon Valley. So that's why Tauya kuno. And so far we've had meetings with organizations like OPIC. We also met a number of fund managers and consulting companies, the XCBG, and so forth. So it's encouraging. I think we've been received well. We hope we'll be able to close a few transactions.
Mauya muri vangani.
We are 12. Gumi nevaviri.
Kusika pari zvino muri kufara here nemafambiro ari kuita zvinhu zvamakafambira kuno.
Yes, so far so we are very happy. This was our first day of engagement. We still have 5-6 days to go. But nhasi in those varedzwe kupedzera mu Washington DC, and tinovimba kuti taopena madoors ari key. And tisaramba tichienderera mberi tichikurukura. Even kunyange tadzoka kumba tine tarisiro yekuti will close one or two deals.
Kubva mu Washington muri kunanga kupi?
Tichibva kuno sezva ndataura tichaenda ku California in the Silicon Valley. Matiri kutarisira kusangana nema companies akasiyana siyana in ma areas andataura. We also have people going as far as Nevada, vamwe vachaenda ku Tennessee, some will be going to Boston, some are going to Dallas. Vanhu vose vanhu kutaura vakabata ma projects avari kupromota. Saka tichanga tichizoziva kupera kwemission yedu kuti taura shuro here kana kuti tafambira mahara. But ndinovimba kuti pane chichabuda.
Chao muchupo nevasikana vanobendesa chasi zvongova ndiya pera ndingatingotarisa zvanga zviri munhau muraridzi akaratidzira nevana venjube high school nemusi wemuzuro anotiza munyika sangano revana chiremba vemuzvipatara zvehurumende rinokurudzira nhengo dzaro kuti dzitambire kurudziro iri kuitwa nekambani yehigher life yekuti vana chiremba vari kuramwa mabasa vadzokere kumabasa. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndoti mosara zvakanaka.
Soko hizika tisenda baku VOA ndebele.